Zvakanaka imaita hei. Inini semumiriri wemadzimai kuno kubhinga. Handioni pane mutsauko wakati oh. Kuenda vanoenda zvavo. Sevanhu vakamirira vanhu vakawanda muZimbabwe. Saka misangano yavo kubva pavakasaina CEDAW kuma1992-93. CEDAW kuningiriki kuBeijing. Hapana chakanyanya kuchinja kunoku kupinga. Even kana tichitarisa leadership yese, mastructures, hurumende, hapana madzimai. Tigozoti economically, hapana chiri kuuya kumadzimai. Even my human rights ari kutaura kuno kupinga. Zvava ndiri kutaura izvozvi ndiri kusiya bwa kunova ndiko kwakatemwa mukadzi nedemo nomunhurume. Of course akasungwa, but dzidzo dzinobva kuhurumende dzinouya kana kune mamwe mapoka ekudzidzisa madzimai kana kuti vanhuwo zvavo, community at large, kuti vazive nezvekodzero dzevanhu, kuno kubhinga tichiri shure.
Iye mudzimai wanhasi anonzwisisa here kodzero dzake mubasa nemukugarisana nemukurarama nevanhu mukati menyika?
Madzimai vanonzwisisa, varipo vakati o munomubhinga vakatova empowered. But problem iri kunyanya kuvawo ndeyekuti kubva kumazishe edu kuleadership position hapana kana munhukadzi akaita mutungamiri wemuchidzimai ari chief. Kana makansela tinongova ne one kansela from 1980. Saka izvozvo zvinodzosera madzimai shure. Izvozvo takatarisana nema elections ari kuuya. Uchaona kuti madzimai tiri kungoimba nekungotsigira vanhurume. Ukangoti usimuke vanokuita sei? Vanokudzikisira pasi vachitaura zvakawanda wanda.
Amai Byanyima veku Oxfam International kumusangano waNezuru vakataura zvakanyanya kuti zveupfumi nezvemari nebudiriro dzemunyika dzekuAfrica zvinobata zvakanyanya madzimai anhasi.
Zvingaitira ndezvekuti dai hurumende yaita mari inopiwa madzimai. Saka iye zvino dambudziko riripo, even hurumende ikaita mari iyoyo haisviki kumukadzi ari kuground chaivo. Zvinobatwa nevamwe kozopindawo zvemapolitics kobatana nevanhu vari kumapato aya ari kutobato riri kutonga. Infact ndo vanozobhenefita madzimai acho, kuzoti madzimaiwo vasiri kupato irori riri kutonga havawani.